Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi pachirongwa chedu chekupedzisira chegore rino, pano pachirongwa chedu chemadzimai taita rombo rakanaka tine hurukuro naMawindo mudzimai anoita iye. Zvemitambo tichaenda kwavari tinzwe kuti chii chakaita kuti vafunge kupinda mune nyaya idzodzi dzekukurudzira zvemitambo munyika. Tinokuchingamidza ine mufaro muchirongwa chedu. Mungatisanangurire kuti zita renyu rekubarwa chairo rinonzani uyezve chii chakaita kuti mufunge kupinda zvekupromota mitambo semudzimai.
Zita rangu ndinonzi Wanisai Mutandwa, ndichizikana nerekuti Mawindo. Mawindo izita randinoshandisa kupromotions company. Kupromotions people they know me as Mama Mawindo. Ndakatanga kuita zvemagitare 1998 up to now. Ndaingorondawo tsimba dzemama promoters vakuru kwandiri, the likes of Cheapers, Joshua Jerry namai Red Rose. Ndova ndakateedzera tsimba dzavo kuti ndite promoter, but munhu akaita kuti ndide magitare ndiAlec Macheso. Ndiye munhu andaifamba naye stereki, ndiye munhu andaitevera stereki. Hatinawo sakangondimotivheta kusvika ndatozoita munhu wemagitare full time. Inini handina rimwe basa randinoita besides music. Ndinoita music, sometimes I do zvebhora, but mainly I'm into music. Ndinoita maevents, I'm also an events coordinator. Ndiri promoter, ndinoita equipment hiring for my events. Anything chinongoropinda muline reentertainment chete, ndee ndirimo.
Mungati gore rino ra 2019 ranga rakamira sei kwamuri semudzimai anoita basa irori rekupromota zvemitambo?
Ndidi kunyepa, gore neranga rakaoma. Tinoti dai rachienda kana rakachienda mangwana chaiyi, nokuti zvinhu zvanga zvakaoma. Oma nokuti kuti entertainment industry kuti mudzimaita mari munenge muchitarisa mari pagate. So pamagate apa pasingatombobuda kana mari, chero makada kuti munze muimbi kubva kunze. Vamwe vangu vakambotraya kuda kuunza vaimbi havakatadza, hazvina kuzvanga singadzore, but waitita loss because inini kana kuri kupromotions I work with my brother Genius Kadungure, ndiye wandinowanzoita naye. So takambotraya kuita Davido, tikambotraya kuita Marumba artist Alipupa, but wanyatsoona kuti tiri kungodhonza zvedu sevanhu vakasimba, but zvanga zvisina kunyatsosimba stereki. Saka 2019 chinhu chandichakaoma, nokuti I'm not very sure kuti iikonomi here kana kuti vanhu vaneta here, but 2019 haana kumbirambonakidza zvachose. Tiri kungoti ndaachipera tichitandidza pana 2020, pamwe maybe Mwari vanotinzwawo.
Semudzimai mungatimi munowana rutsigiro kana ruremekedzo rwakaenzana here nevanhurume vanoita mabasa amuri kuitaya?
Aiwa hakwete, hakwete. Kunotozotoda kutosimba. Zvinotoda kutosimba chako chako zvinze zvembabvu, ibhora rembabvu chairo chairo. Nokutoti unotopedzera kutonzi nepamuromo usina pamuromo, noti ini I stand for my ground, nokuti ndotozviti Iron Lady. Vanotozviziva mamapromoters echirume kutoti tinotopedzerana, because varume havadi kutonge vaovhatekwa nemukadzi, vanotokudzvanyirira chete. Vanotokudzvanyira chese chavataura hachitombonzwikwa nokuti uringori mukadzi. Saka haya mupromotions macho mutori nebhora rembabvu chairo rakasimba chairo, but ndinomira zvangu. Vanotozviziva ndinombotraya but haibhora rembabvu chairo.
Pane zvamuri kuronga here kupera kwegore tichivharisa gore ra 2019?
Kune festival kuVictoria Falls iriko, iri kutanga musi wa 28, 29, 30, 31. Saka inini apa ndiri kushanda nehanzvadzi yangu Genius Kadungure, ndiri kushanda ne G Events. Tiri kunoita all white party, nokuti Genius kuna anongozikana nokuita maall white party. Saka tiri kunoita maall white party, tiri kuita kubot, tozoita after party musi wa 31. Saka tine mapati atiri tiri kuita pamusi wa 29, 30, 31. This time mapati ndiri tiri kuitira kucarnival, because carnival iri kuyanyika dzakasiyana-siyana. Saka tisu tiri kuita mama after party musi wa 31, tisu tinenge tinayo SG Events. Saka patina nevakuru vakuru vakaronga carnival.
Vanenge vachida kuuya kumitambo yenyu yamunenge muinayo iyi kucarnival vanokuwana ipapi?
Vari kuda kuya, nokuti kuall white party tiri kutengesa matables edu. Matables eda kubvira pa 500, pa 1000, 1500 kusvika pa 2000. Pamari dese ukabatira 500 US, pa 500 ipapo unowana matiketi evanhu vairi kupinda, owana hwawa uri worth 500. Saka vanenge vachida kubhuka matables avo vanokwanisa vandibata panhamba dzangu dzekuzimbabwe dzinoti +263 773 045 907. Ndodzokorera zvakare. zvakare +263 773 045 907 vaida kuita matable bookings avo, but ndenge ndakusara nemabookings mashoma because vanhu vakawanda vari kubhuka matables, especially vanhu vari kubva kuZambia, Botswana neSouth Africa vari kubhuka matables. But kana munhu asina temari table kupinda i20 US, ku rest of the ground ku VIP ari kubvira pama40 US zvichikwira.
Pane mazwere amungataurawo vamwe vangange vari kufunga kuita mabasa amuri kuita yavechidzimai?
Ini ndinoti madzimai ngauye tishande takawanda, nekuti ezvinezvo vakadzi vari kungoita zvepromota magitara sungori vaviri nairedros. Isusu tinowanzomirira girl child, hatisi kuona panodzvanyirwa munhu anonzi mukadzi noedu inodzimba. Tasai muchiona tichimira nemaartist edu echikadzi, especially pana Selma artist watakamira naye, takambomira naSelma pavainoisana nemafamily issues avo, takamira naSelma. Tiri kuti vakadzi vari kuda kuuya kuzoita zvemapromotions zvemaevents, uyaiti wande tikurire varume ava. Matiregerera hatingori tega, tiri kuti uyaitibatsirane tiwande, matiregerera vakadzi ngavauye. Women empowerment, toda kushanda nevakadzi tigobatsirawo maartist edu echikadzi, no tiri tega hatisi kuzvigona. Tinotodawo support inobva kuna vamwe vakadzi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Mawindo, vanozikanwa zvakare nezita rekuti mai Maka. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Ngatisanganei zvakare gore rinouya pachirongwa chedu chekutanga cheWomen's Forum.